Dano, Ruto wanereze Bank of Zimbabwe rekuita introduce higher denomination sisa tutu kuona kutu kurukuda kumbuda $50 note. Idano rakanaga nekuti rino batila kuti public ikwanise kuita convenience per transaction. Mare ripo parizino ema $2 nema coins. Tichitarisa mamiru aita mitengo nina uye inflation itanga tinayo kunyanya in 2020 yangeka kuira shukuru haisha kwanisi kubatira kuti vanhu wakwanisi kubatirikana patinga ti convenience kuti mari ikwanisi kushanda basa rayo remedium of exchange. So idano rakanaka
asika muzvinafundo mugano vamwe vari kutyira kuti hurumende ikaere yatanga kudinda mari inozodinda mari yakawandisa zvozokanganisa upfumi uye vana IMF vakatomboyambira kare kuti zvekudhinda dhinda mari dzakawanda ndo zvinozokonzera matambudziko akaita seinflation.
Handione pane dambudziko papfumi hwenyika kana vamangudya vakaprinda mari yemadhola manotes inonga yechibvisa yeRTGS, saka izvozvo hazviwedzere money supply munyika. Asi vakaprinda mari yakawandisa yemadhola inopfuura yeRTGS yavanonga vabvisa, ndo pazvinonza dambudziko. Asi petakabva kumashure uko havasati vaita izvozvo, saka ndinofunga kuti idanho rakanaka kuti tidai tichiita mari iyoyi yemaFifty Dollars anobatika kuti vanhu vawane kutengeserana.
Asi sei zvakakosha kuti iuye panguva ino?
Nekuti petakabva kumashure uko even maTwo Dollars acho anga akutorambwa. Macoins anonga achirema, saka haisiri mari inonga yakurambwa. Saka situasi yakanaka, asi dai vaiti wandutsei kuti ikwanise kusvika kumaruwa.
Sei zvakakosha sezvamuri kutaura kuti mari inge ichiwanikwawo kumaruwa uko?
Nekuti ndo vanhu vari kutambudzika nenhau yekuti vakada kushandisa mari dzepafoni dzitingati ana EcoCash dzinovanesa pane dzimwe nguva, nekuti kunonga kusina magetsi, havakwanisi kushaya mafoni avo, kusina network. Saka distribution yemari ndaiende kumaruwa kunyanya kuti vanhu vabatsirikane.